This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tunosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro mbudzi 16 2015.
Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira vakuru vezvematongerwo enyika kuti vashoropodze mirizhonga iyo yakasiya vanhu vaviri vatemwa nedemo vakafa mukupera kwesvondo.
Bato rinopikisa reMDCT rinoshora danho remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuenda kumusangano weG20 nyika ichidzadzarika sezvo upfumi usina kumira zvakanaka.
Vanotengesa migwagwa vanocherechedza zvine mutsindo muBulawayo zuva reInternational Street Vendors Day.
Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Imwe nhengo yeZANU-PF yanga ichipomerwa mhosva yekuponda vamwe vayo vaviri mubato iri nemugovera yaonekwa yakafa nhasi mutirongo repaSt Mary's kuchitungwiza. Vaproud Mupambwa vanonzi vakatema vamwe vavo nhengo dzebato iri vaLloyd Jambau vainge vaine makore 30 nerimwe yekuberekwa uye vamako Masenda vane makore 30 nemanomwe.
Imwe nhengo yeZANU-PF vaElfas Chawira vanonzi vakapona nepasaka reshumba sezvo vakaita chitsoka ndibereke vachitiza. Mumashoko avo kuvatori venhau mapurisa ati vamupambwa vawanikwa vakafa nhasi nenguva dza6 mangwanani. Nezuro vamupambwa vanonzi vaimbenge vaendeswa kuchipatara chekuchitungwiza vachinzi vainge vasinganzwe zvakanaka. Mapurisa anoti vamupambwa vakaudza mudzimai wavo kuti vainge vasasade zvekurarama uye vakaudzawo mapurisa kuti vanofungidzira kuti vainge varoiwa nehama dzavo. Mutumbi wavamupambwa unonzi uri kuvhenekwa pari zvino naana chiremba kuchitungwiza hospital kuti paonekwe kuti chii chakapa kuti vashaye. Pane mashoko ekuti vamupambwa nevamwe vavo vainge vanetsana nenyaya dzezvematongerwo enyika. Mubato reZANU-PF mune kunetsana kwakanyanya izvo zvakonzera kuti vanhu vakandira nemakobvu nematete uye kurovana matunhu akawanda munyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi gurukota rinoona nezvemukati menyika uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF, Dr. Ignatius Chombo vaudza Studio 7 kuti pari zvino hapana chavangataure nekuti mapurisa achiri mubishi kuferefeta nyaya iyi. Kuti tizeye manyaya iyi nemamiriro akaita zvinhu munyika, tabata mukuru werimwe sangano rinoona nezvekurudzirwa kwerunyararo reHeal Zimbabwe vaRashid Mahia tikavabvunzawo maoniro avo panyaya yemirizhonga iyi.
Haisi kuti mirizhonga yakaitika iyi inyaya dzematongerwo enyika. Tinoti mirizhonga iyi inokonzereswa nekuti vanhu vanoregererwa kwenguva yakareba vachityora mutemo, vachiponda vanhu, vachiuraya vanhu, vachibira vanhu, vachirepa vanhu, vachiita zvavanoda nenyaya yekuti vanoti ivo vanhu vari kusapota bato rematongerwo enyika ravanenge vasarudza. Ndinofunga kuti vanhu vakanyatsoongorora zvakaitika kuchitungiza izvi. Vaigona kuzonzwa kuti vazhinji vacho vanga vari munyaya vanhu vanenge vaine nhoroondo yekuita mirizhonga munzvimbo dzavanogara. Asi nyange tadaro tinoti isusu tine urombo kuti parasikirwa vanhu upenyu hwavo. Ibasa rehurumende kuchengetedza vanhu vemapato ematongerwo enyika ose. Ibasa rehurumende kutarisira kubeka shuwa kuti vanhu vose vari kutedzera mutemo ndiko kusaka kune bumbiredza remutemo ratinaro rinoti iro bumbiredza remutemo iri kai ndiro rinotonga kwete munhu saka munhu wese anofanira kunge ari pasi pemutemo nyangwe uri hurumende uri bato rematongerwo enyika api kana uri member of parliament kana uri kujudiciary kana uri unofanirwa kunge uri pasi pebumbiro remutemo ratakabvumirana iri
asika vamahiya vamwe vanoti aiwa pamwe kuda nyaya yai yanga isiri yezvematongerwo enyika pamwe munhu anga achinge aine pfungwa hake dzisina kumira zvakanaka
isu tinoti kunyangwe munhu anga achinzi ane pfungwa dzisina kumira zvakanaka mataurirwo ari kuitwa nyaya iyi ndeyekuti vanhu ava vakatemwa nematemo vanga vari vanhu vebato rimwe chete uye mabudiro azvinoita ndekuti vanovanga vanhu vanga vachinetsana nenyaya dzematongerwo enyika kubato ravo ravanotsigira uye ravanoshandira saka nekudaro isu tinoti izvi zvitongoratidza izvo kuti kana mukaregerera kamoto kambere unozi kamoto kambereere kanopisa matanda
mukuru werimwe sangano rinoona nezvekukurudzirwa kwerunyararo munyika reZimbabwe vaRashid Mahiya vari parunare muHarare.
Bato reMDCT rinoti rinokatyamadzwa zvikuru nedanho remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekusarudza kuenda kumusangano weG20 uri kuitirwa kuAntalya kuTurkey iyo nyika isina mari. Mutauriri weMDCT vaRobert Gutu vanoti kunyange hazvo vaMugabe varivo sachigaro weAfrican Union hazvirevi kuti kwese kwaitwa musangano vanosungirwa kunge variko. Nepfenyuro yeZBC inoti vaMugabe avakaenda nemudzimai wavo pamwe nevamwe vakuru muhurumende vakakokwa nemutungamiri weTurkey sasachigaro weAfrican Union. Musangano weG20 uyu unobatanidza nyika 20 dzine upfumi hwakasimba dzepasi rino kusanganisirawo South Africa inove ndiyo chete nyika yemuAfrica iri mugungano iri. Ngatinzwei hurukuru yataita navaGutu pamusoro penyaya iyi.
Toona kuti Zimbabwe haisiri panyika idzi dzeG20. Muno muAfrica mose munongwani nyika imwe chete iri mugungano reG20 inova ndiyo South Africa yakamiririrwa kuAntalya naPresident Jacob Zuma. Zvino vaMugabe toona kuti vakapa chikonzero chokuti ndakokwa sendini sachigaro weAfrican Union AU kuti ndiuye asi toona sokuti hazvina nematuro ose nokuti hapana zvavanganosvikotaura kuG20. Ndo saka muchitoona pamisangano inoitwa inongopindwa chete neanonziwo muchirungu maheads of government. Ivo havasiri pati yeG20 saka vangoo munhu ari kumutsveto angouyawo zvake tikatoti vatenda zvavo kumafaro kunoshanya vachishandisa mari yenyika.
Asika vaGutu, hazvitaise kuti vaMugabe vakokwe sasachigaro weAfrican Union nokuti tinoona kuti mutungamiri weSenegal akakokwawo nechidanho chake chekuwewo sachigaro weNepad.
Apo hatisi kuti zvakashata kuti vakokwe asi zvinonzizvo kana uri munhu mukuru uri baba vanoziva kuti imba yangu ine zvara haungangoti kwose kwavakokwa wongoenda nokuti kukokwa kwavaita uku kungonziwo kungosvodiwa nzuya ivo kuno sezvo muri sachigaro weAfrican Union asi munhu anoda nyika yake anoziva kuti nyika haina mari nyika iri kutambura kune zvimwe zvounoti havediwe ndinotenda nokundikoka kwamaita asi pari zvino ndakabatikana nokuti unenge uchida kuti uti nyika yangu mari haina kuti ndikuramba ndichifamba nokuti kukokwa kwavaita uku havana kupiwa mari yekunzi nendege yekunzi toya tikutora kubva kuZimbabwe muuye kuTurkey vanoti munofamba nemari yenyu.
Asi zvingabuda kumusangano wakaita saiwoyu hazvibatsirewo here Zimbabwe neAfrica?
Hapana chatinowana munhaurirano inoitwa kuG20 nokuti zvinei zvitaurwa apa ndezvenyika dzine maikonomi akabudirira vana America vana Britain vana Germany vana Japan vana Australia vana South Korea isu pano tichiri pasi pasi tingadeiwo tichiziva kuti zvishoma zvatinazvo izvozvo tochengetedza tisamboti kwatakokwa tongoenda.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaRobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vamwe vanorarama nekutengesa mumugwagwa vanoti vanoshivira kuti hurumende pamwe nemakanzuro emumaguta vemadhorobha akasiyana-siyana munyika vavabatewo sevanhu vanoshandawo kwete kuvabata neseri kweruoko. Mukuzeya nyaya iyi, Taurai Shawa weStudio 7 anotipa nyaya yaita navo.
Pange pane mufaro apo vamwe vevanotengesa mumigwagwa vari pasi pesangano reNational Vendors Union of Zimbabwe kana kuti NAVUS vaungana paStanley Square muBulawayo vacherechedza zuva reInternational Street Vendors Day. Kunze kwemashoko ekurudziro ataurwa nevanhu vakasiyana-siyana, vamwe vevanotengesa mumigwagwa ava vafadza vanhu pavaita mutambo wange uchiratidza kumhanyiswa, kusungwa nekutorerwa zvinhu kunoitwa vamwe vevanhu vanotengesera mumigwagwa zvisiri pamutemo. Sachigaro werengini branch misangano reNavus muzvare vemba yemanyanye vati vafara zvikuru kukwanisa kucherechedza zuva iri vachitiwo kuita izvi kunobatsira vanhu vanotengesa mumigwagwa kuti vataure nenzwi rimwe chete pamatambudziko avanosangana nawo.
Chinhu chinonzi venda chinhu chihombe fanika munyika medu nokuti isu tisitatiwo vashandi vemuno muZimbabwe. Saka tinorifarira and tinorikurudzira zuva ranhasi. Taingokumbirawo kuti ngavati fungevo pane ma projects nezvimwe zvinoitiwa kuti varangarire mavendors especially kumbeni access kuenda kubank kuti tiwanewo maloans nezvimwe zvakadaro daro.
Sachigaro weNavus muBulawayo vaObed Manduna vatiwo kunyange yazvo zuva reInternational Street Vendors Day richicherechedzwa musi wa14 mbudzi wega wega pasi rose, sangano ravo raona zvakakosha kucherechedza zuva iri nhasi muBulawayo nekuti rinonzwisisa kuti vanhu vakawanda vasina mabasa vave kurarama nekutengesa mumigwagwa. Sachigaro wesangano reNavus vaStendrick Zvorwadza avo vange varipowo pachiitiko ichi vatsinhirawo mashoko aya vakaenderera mberi vachiti kucherechedza zuva rakadai kunobatsira chinangwa chesangano ravo chekuda kuti vanotengesa mumigwagwa vazive kodzero dzavo uye vagokwanisawo kuve vanopa pfungwa dzavo kuvakuru vakuru kunyanya panyaya dzemitemo ingabatsira mashandiro avo akanaka.
Vanhu vanodarika mamiliyoni 5 vari muvending asi vending aina mutemo wakagadzirwa uri kuita kuti vanhu havagone kuchengetedzwa pari pasi pemutemo. Zviri kuitika ndezvekuti vanhu vari kungomhanyiswa vachitorwa zvinhu vachikanganiswa vachirohwa. Zviri zvinhu zvatoda kuedza kutaura mukuungana kwakaita sekwanhasi uku kuti tiratidze Zimbabwe kuti isu mavenda sekuona kwamunongotiita muchitishora takarongeka tinoita zvinhu tiri pamwe chete uye tinoita zvinhu tichifamba negwara remutemo wenyika.
Vazvorwadza varumbidza meya weguta reBulawayo vaMartin Moyo nekanzuro yavo vachiti vari kushanda zvakanaka nevanotengesa mumigwagwa. Asi vachienzanisa mashandiro aiita vaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo navaSevia Kasukuere avo vave gurukota rezvematunhu pari zvino, vazvorwadza vashora vaKasukuere vachiti havana hanya nevanhu vanotengesa mumigwagwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange hazvo sangano ravo rave nenguva richiedza kusangana navakasukuere kuti vaonesane nyaya dzinobata-bata vanotengesa mumigwagwa, vakasukuere havazi kuvapa mukana. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravakasukuere panyaya iyi. Zuva reInternational Street Vendors Day rakatangwa kucherechedzwa pasi rose mugore ra2012 zvichitevera kurudziro yesangano reStreetNet International iro rinobatanidza masangano akasiyana-siyana emunyika dzepasi rose ane chekuita nevanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vanhu vanomwe vafa mukuridzirana pfuti kwaitika pakamba inochengeterwa vanhu vasina pekugara muSomalia. Vaona zvichiitika vanoti kurwisana nepfuti uku kwatanga apo vanhu vari pakamba iyi vanga vakamirira mutsetse wekuti vapiwe makadhi ekutambiriswa chikafu. Zvinonzi mumwe musoja aedza kuti vanhu ava vamire vari mutsetse, izvo zvaita kuti paite gakava pfuti ndokubva dzatanga kurira.
Video itsva iri kunzi ndeyechikwata cheIslamic State inonzi iri kuyambira kuti kurwiswa kwakafanana nekwakaitika muParis kuFrance kuchaitikawo muWashington muAmerica. Video iyi yaburitswa padande mutande nhasi ichivhundutsira nyika dzose dzine mauto ari kurwisa Islamic State. Video iyi iri kuti nyika idzi dzicharwiswa semarwisirwo akaitwa France.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda we Voice of America. Pasi rose riri kucherechedza dambudziko rechirwere cheshuga mwedzi uno. Chirwere ichi chinonzi chiri kupararira munyika sezvo veruzhinji vasina ruzivo rwakakwana. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Diabetic Association Dr. John Chamunorwa Mangwiro vanoti dambudziko guru nderekuti veruzhinji vanotya kuenda kunoongororwa kuti vane chirwere ichi here kana kuti kwete nguva ichiripo. Dr. Mangwiro vanotiwo ongororo yakaitwa nesangano reInternational Diabetes Federation inoratidza kuti vanhu vanosvika miriyoni nemazana mashanu ezviuru munyika vane chirwere cheshuga uye zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vane type 2 diabetes, vamwe vacho zvikamu zvishanu kubva muzana ndevechidiki vanenge vakazvarwa nechirwere ichi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro naDr. Mangwiro kuti tinzwe nezvechirwere ichi.
Chirwere cheshuga chichiripo chaizvo, and mastatistics yepa International Diabetes Federation Atlas yakaitwa iri kutaridza kuti almost 10-13% of Zimbabweans have got diabetes. So tikatora statistics dzakaitwa zvinotaura 14 million, which means almost 1.5 million people have got diabetes. And 95% of this diabetes yatinoti type 2 iyashuga inonyanya kuita muvanhu vane makore anodarika 30 uye vaine miri yakati samukei vakasimba zvikuru. Kwozoita 5% inonzi type 1, vanhu vanenge vari vana vadiki vari below 30 uyezve vanenge vachizoshandisa majekiseni yeinsulin upenyu hwavo hwese.
Dr. Mangwiro, mungatimi kune mhando ngani dzechirwere ichochi cheshuga uyezve dziri kunyanyokonzerwa nei?
Chirwere chetype 2 zviwa ndo the commonest. Chinonyanya kuunzwa nenyaya yekuti vanhu vazhinji vari kudya zvinhu zvisiri izvo, vari kudya zvavanofunga kuti ndo zvechirungu, especially marefined foods aya nemamwe madhiringa ako mazuva ano anokwidza chaizvo munhu kuti asimbe. Kana asimba zviya izvi, insulin nemiri hazvichanyatsofambidzani, shuga yombva yatonzi atoo netype 2 diabetes. Type 2 inonyanya kuita vanhu vaya vandiri kutaura vanenge vakasimba chaizvo, and chinonyanya kusimbisa vanhu iyo stachi yatinowanda, iro sadza redu, mabhanzi, zvimai zvatinodya makuseni zvisina kufanira, zvimakonflakes, zvii zvatinongonwa nekudya izvi zvatinonyanya kudya zvinokwidza shuga. Zvinozoita kuti chikafu chacho chatinenge tadya chechi ndo chinozokwidza shuga. Chimwe chatinokanganisa kuti tinonyanya kusimba inyaya yekuti tinonyanya kuwanza chikafu manheru patinenge takundorara paya pasina activity inenge ichaitwa. Chikafu chese chatadya chinongokonvetwa into fat. Fat iyaya yakuwedzera kuti shuga yedidi ikwire type 1. Vanhu vanenge vari vana vadiki vari below 30 uyezve vanenge vachizoshandisa majekiseni yeinsulin upenyu hwavo hwese. Saka ndo pane nyaya ipapo.
Munhu angazive sei kuti abatira chirwere ichochi cheshuga ingave iri type 1 kana type 2?
Kazhinji vanhu vazhinji vanozviratidzo zvokuti munhu haane shuga mavhelasi ndezvekuti 1 vanogona kunge vachinwa mvura nyota isingaperi pauro pachiomarara chaizvo, handitika vachienda kunoita weti yakawanda mutoireti. Uyezve kana vari vane type 1 vanogona kuondoroka sokusara vangu womusoro chete. Vetype 2 vanenge vachitowedzera kusimba, but vanogona kutiwo maronda asingapuri, vamwe vanogona kungouya vatorohwa nestroke, vamwe vanogona kuuya nezvirwere zvemwoyo. Kana ari madzimai anogona kuuya vachitiza kwavo kuri kuvava zvinoshamisa kwazvo. Uyezve vamwe vanogona kuita maskin infections, but chatinonyanya kukurudzira ndechekuti munhu kana waenda kukirinika kana kuna dokta wako munochekwa shuga, kutestwa shuga kuri very important kuti unyatsoonekwa kunzi hauna here, and momeka shuwa kuti uri kudyawo zvakafanira. Saka shuga inogona kutestwa munhu asati adya kana kuti 2 hours after munhu adya, inotitaurira kuti shuga dzinenge dzakamira sei.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Diabetic Association Dr. John Chamunuru Wamangwiro vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Kanzuro yeguta remutare yava kubatirwa mari inenge yapinda mubhanga mayo nezimura zvichitevera kupiwa kwakaitwa bazi iri nematare simba rekubatira kanzuro mari sezvo yaikundikana kubhadhara chikwereto chayo kuzimura. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya iye.
Izvi zvinonzi zvabva zvapa kuti kanzuro yemutare iomerwe sezvo mari iri kusara iri shomanani zvikuru. Meya weguta remutare vatatenda namarare vanoti kanzuro kusvika pari zvino yabatirwa mari inosvika zviuru mazana mana zvemadhora kubva pakaiswa ganishi order nematare.
Yaichokwadi zimura yakambogarisha maakaunzi ekanzuro nepamusana pekutiwo isusu sekanzuro tatiri kutadzawo kubhadhara michero yetinofanira kuva tichibhadhara kuzimura. But zvisinei hazvo takazo kwanisa kutaurira nevezimura wakazobvisa ganish iyoyo. Asi kubvisa kwakaita ganish havisi kureva kuti dambudziko rapera. Dambudziko richipo rakakura nekuti isu sekanzuruwo tine zvikwereti nezimura. Asi uyezve hurumende through ministry of finance inowo zvikwereti zveduwo zvavasi kukwanisa kuti bhadharawo.
Vanhamarare vanoti chinovarwadza inyaya yekuti vakaisirwa ganish order iyi nebazi rehurumende rezimura panguva iyo mapazi mazhinji ehurumende asiri kubvisa mari yemitero kukanzuro. Meya Nhamarare vanoti mapazi ehurumende akaita semauto, zvipatara uye mapurisa vane zvikwereti kukanzuro zvinosvika mamiriyoni mashanu emadhora ukuwo vagari vaine chikwereti chinopfuura mamiriyoni gumi nemashanu emadhora.
Zvazviri zvinhu zvinenge zvakanaka kuti tigare pasi nehurumende kunyanyanya weministry of finance tobatsirana kuti pazvikwereti zvinowo hurumende zvemagovernment departments ariwo mamutare zvochibatsirikana zvovharawo chimwe chikwereti chetinachowo chekuhurumende futi chekuzimura.
Meya vanoti kuita kwakadai kuri kukanganisa mabasa avo zvakanyanya uye zviri kuwedzera dambudziko ravo rekutadza kubhadhara vashandi vavo vave nemwedzi inosvika gumi nepfumbamwe vasati vawana mari dzimwe dzemihoro.
Ya zvakaaffecta mashandiro ekanzuro zvakanyanyisisa nekuti wakabata mari yaisvika almost ku400,000 yawakabata. Saka mukatarisawo kanzuro kubatirwa mari yakaita se400,000 zvinodzosera mashandiro edu zvakanyanya. Service delivery haizofambi uyezve maoperations ekanzuro mazhinji anenge achida mari inonge ichishandiswa zuva nezuva. Saka zvakatishaishira zvikuru.
Vanhamarare vanoti pari zvino kanzuro iri kutadza kutakurira vagari marara kumisha inogara veruzhinji nekuda kwekushaya mari yekutenga motokari itsva dzekuitisa basa iri sezvo dzasara dziri shoma uye dzasakara.
Takatiri kuita dambudziko yemotokari. Motokari zhinji dzatiinadzo imotokari dzakura dzisi kuchamaneja kuti dzinge dziri parodhi nguva nenguva. Saka nguva zhinji motokari dzedu dzinenge dzisiri kufamba. Uyezve dambudziko guru ratanga tichiita nderekuti nyaya dzemari hadzisina dzafamba zvakanaka. Vanhu havasi kukwanisa kubhadhara in time. Saka zvaakukonzeresa kuti motokari dzedu dzingafao tinenge tisina kana mari yakanatsa kukwana yekuti tirepair. But chikuru chiri kudiwa ngechekuti titenge dzimwe motokari dzitsva. Pane mamiriro akaita situation yedu manje hatina mari yekuti tikwanise kutenga motokari dzitsva.
Vanhamarare vanoti kanzuro yemutare inoda kuti motokari dzinotakura marara muguta dziwedzerwe pane dziripo izvozvi.
Tinotoda motokari dzinosvika gumi dzinenge dzichakanaka kuti basa redu rekukolekta marara rifambe zvakanaka mudhorobha. Izvozvi tingatoti tine dzitatu chete dziri parodhi but dzinotodiwa chaidzo igumi kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Kanzuro yemutare ichiri kunetseka nekuwanira vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu misha yekugara. Muzvipatara zvekanzuro muri kushayikwa mishonga, mvura yakachena yekushandisa kudanga mvura Gimboki Dream House Nativo Park nekuDestiny haisi kuwanikwa. Nzira dzemuguta iri dzakazara makomba uye magetsi emumigwagwa haazi kushanda zvinova zvinoda kutunge zvichigadziriswa. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.
Chirongwa chedu cheLife Talk na 8:30 PM tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitika muzano PF muvano vava kutemana nematemo.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai. Yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext messages amunenge matitumira.
Tsamba yekutanga inoti Jonga naZulu muri sevakomana. Ndinotsvagawo sisi vangu anonzi Gloria Muyambo akakurira Buhera kwamukaka kwakazvarwa mama. Ngavatibate panhamba idzi. Baba vangafara kukuonai pamwe nesu. Ndini wako mukoma kuda kwashe Muyambo from Bechnaf Bridge. Patonorai, please Jonga and Zulu help me to find her. Thanks. Namba dzasisi kuda kwashe Muyambo dzinoti 074-738-8524. 074-738-8524.
Ime tsamba inoti makadi mkoma Jonga na mkoma Zulu ndinonzi Tariro Mangena ndiri Machiwota Masamuriwo. Ndikwazisireiwo muri yekwa Mangena iri kwa Samuriwo nevari kuchimani mani kwa Green kwanditori nevatinonamata navo Ruveneko Apostolic Church vese makadi kwese kwese kwamuri ndatenda hangu.
Mumwe anoti makasimba here vashamarari veStudio 7 ama tashupikana nemutungamiri wepagodzoni primary school kwamutambara. Vana havasi kudzidza even ane chikwereti $1 kana 5 rands hakwanisi kunyora maexams.
Imwe anotiwo ndinotenda vashamarari vose veStudio 7 ndinoti pamberi nebasa varume munogona. Ndini shame kukariba, famba ene bora varume, tunosvika chete, verenga iwo meseji yangu, ndakambonyora asi haina kuverengwa. Ndingafare chose mukaverenga yangu tsamba, ndatenda.
Tinoimba kuti mukoma shame vakateerera izvozvi, vachinzwa tichiverenga meseji yavo.
Aiwa, se mazuva ose, vateereri nguva, ndo inodzoka yoita shanje, asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7. Muchitudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Ma text message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu, munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu endai pa VOA Shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira kana kuti click like pa Facebook. Nako kambo mwana wa mai vangu kubva kuna Alec Machesu tavatasuka kumagumo echirongwa chedu sezongo yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira vakuru vezvematongerwo enyika kuti vashoropodze mhirizhonga iyo yakasiya vanhu vaviri vatemwa nedemo vakafa mukupera kwesvondo.
Bato rinopikisa remdct rinoshora danho remutungamiri wenyika varobert Mugabe rekuenda kumusangano weg20 nyika ichidzadzarika sezvo upfumi husina kumira zvakanaka.
Vanotengesa mumigwagwa vanocherechedza zvine mutsindo muulawayo zuva reinternational street vendors day. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu.